Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on all our Facebook platforms, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
The MDC claims that police fired live ammunition or bullets at Nelson Chamisa, the party president, and other party activists in Marondera yesterday while they were planting trees at a local clinic. But police claim that they only used tear gas to disperse the MDC activists who were, according to them, attending what is believed to be an illegal gathering.
Police have been slowly closing political space for the MDC in what the party views as an attempt to create a one-party state in Zimbabwe. The party says the government is using state security agents to clamp down on the MDC while using the newly crafted Maintenance of Peace and Order Act to enhance its grip on power.
Meanwhile, there are indications that all is not well in the ruling party following the return of Vice President Constantino Chiwenga, who spent almost 5 months in China receiving treatment. According to some sources and some independent political commentators, there appears to be blood between President Emmerson Mnangagwa and Chiwenga. But the ruling party has dismissed such reports as, quote-unquote, wishful thinking.
Former Information Minister Jonathan Moyo told the Independent Day newspaper that the ruling party is almost collapsing and has been deserted by the Zimbabwe Defence Force, which toppled the late former President Robert Mugabe in a de facto military coup.
So join in the show right now and tell us what you think about the issue or issues that we're discussing tonight. Don't forget that we are live streaming. Once again, please go to our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation.
And you can also phone us on this number, 01-202-619-2077, and we'll call you back. Yes, Rwanda Balingatuna Jan Lapelkona. Endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo. Ye, asikhulumeni ke namhlanje ngodaba lolu olokuthi ke kukhanya ngazani kwele Zimbabwe kulobuzima obunye obumangalisayo. Siyabona ke umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa azame ukuthi amdubule izolo. Khonapho ke bebehlanyela izihlahla eMarondera uthi sibukhanya ngazani bakukhuthwe izinhlamvu. Kodwa ke amapolisa bathi baphose intutu ehijayo lokuthiwa yi-tear gas ukuthi baxotshe abantu kade besedumbodumbo clinic laba kade behlanyela khona izihlahla kuthi bathi ke lokhu kade kungekho emthethweni ukuthi bayihlangana benze khonokho. Siyabona ukuthi sokule maviki ambalwa kumbe ngathi kule viki yodwa kusanda ukuthi kugongodwe abantu phandle kwehofisi ye-MDC Harare ababelalele uJamisa ekhuluma ngokuthi isimo somnotho sibe njani kwele Zimbabwe. So ke siyabona njalo owaye kurhulumente uProfessor Jonathan Moyo yakhuluma layo uthi kukhanya ngazani kuzima eZimbabwe Mnangagwa lo Chiwenga kungana basadlelani kangako. So ke ukuthi kunenge okuveza ukuthi ibandla leZANU-PF kungani selifuna ukudilika njalo lokuthi ibutho iZimbabwe Defence Force kungani isisukile kubandla leZANU-PF. So ke sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakho konke khonokho esikhuluma ngakho. Sifisa ukuthi lingene sibile ngobuningi benu ukwenza ukuthi sixoxeni sizwane ukuthi sixoxa siyangaphi. Mavela sikunjalo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika nyanya munyaya dzezvematongerwo enyika apo takaona bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro vachichema chema vachiti ivo mutungamiri wavo vaNelson Chamisa vakaridzirwa kana kuti vakaridzirwa pfuti pavanga vari kumarondera uko vanga vari kuita ivo chirongwa chekudyara miti. Ukuwa mapurisa achiti kwete avana kuridza futi asi vakange ivo vaputitsa iye inonzi tear gas. Uyezve vaida kuti vadzivirire vanhu vanga vaungana pachiitiko ichi sezvo vanga vasina mvumo. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti zvinoreve izvi. Izvi zvinoreva here kuti munyika hamuchabvumidzwa mapato anopikisa kuti aite mabasa awo akatambarara kana kuti zvinorevei. Takaona munguva yapfuura zvakare pamahofisi ebato iroro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pachiitika zvakare mhirizhonga. Tikaona isu madzimai vakomana nevanasikana vanga varipo vakamirira kuti vateerere hurukuro yanga ichaitwa navaNelson Chamisa, vamwe vachirohwa, vamwe vachityorwa makumbo nezvimwewo. Regai timboona zvakaitika panguva iyoyi, apo takaona isu mapurisa achirova mumwe mudzimai akange ari achida kuteerera vaNelson Chamisa vachitaura.
I was putting on this jacket and they came and attacked me. Right there, the robots.
For which publication do you work for, sir?
I'm a freelancer.
Okay.
Yeah.
What's your name?
Henry Chimbit.
Henry Chimbit.
They just attacked me, but it appears though they know me. And they just came in my right on my...
Apo tanga tiri kunzwa isu mutori wenhau anga ari kutaura pachiitiko ichi achiti iye akange arohwa zvakaipisisa, uyezve amai vanga vakagara pasi avo vakanga vachikoka gumbo. Regai tiende zvakare kune mumwe mudzimai akanzura webato iroro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo zvakaitika musi uyu, uyezve kukuvara kwavakaita mumusoro.
Vakanga tichitaenda kuHarvard tichida kuita meeting na president yavaida ngu adresa vachitori panze. Saka patakasvika vazvanzi nemapurisa papatone vanhu kudhara vatanzi nemapurisa ibvai ipapo mainge ipana. Pandatiko muri kutidzingira izvi kanzi tapuwa authority, ndobva ndati mapuwa authority nani, ndobva varamba akanyarara mupurisa wewe. Saka pakauya president Chamisa vachida vakasopinda vakavavhurira barikedhi yavakanga vakaita, ndobva vavavhurira. Saka isu takabva tateera mumashure tichiti president vapfuura, regerai tinopinda tipinde muofisi medu muhavhe. Ndo patakati vachitiregeza tichipinda pakati paya, ndobva vatimaunta mapurisa ese, ndo pavakatanga kutirova ipapo. Tinorwadzika nazvo zvikuru zvakanyanyisa, nekuti munyika medu munoma muna dhemokirasi. Ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro, havana imwe pati yavairova, vaida kurova musoro. Hakuna mupurisa anotrainwa kunzi arove musoro, because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya. They were sent kutenda munorova vanhu chete, because mupurisa akatrainwa arove munhu mumusoro.
Apo tanga tiri kutaura isu naamai muzvare Tracy Chagare Sango, vanova ivo kanzura weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa wekuumbare Ward 3. Saka ndozvimwe zvanga zviri kuitika munyaya iyoyi yemhirizhonga. Zvatiri kuda kuti tizive kuti isu zvinorevei, zvinoreva here kuti munyika mapato anopikisa haachakwanisa iwo kuita mabasa awo akasununguka. Ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Saka pindai muchirongwa kana muchida kuti tikufonerei, tipei namba dzenyu, makaisa zvakare makodhi numbers enyu kuti zvitiitire nyore mukutaura nemi.
Yeah, marvelous. We also have Dr. Nkululeko Sibanda, the presidential MTC spokesperson. You know, we talked to him before coming to this show. So let's hear what he's saying about what happened in Marondera.
As we got to the clinic, which was our second stop, barely started when the police started firing live ammunition and rubber bullets and tear gas at the crowd and at the president.
What makes you sure that, you know, these were the police and not the army or any other person?
Well, to us, it really is neither here nor there, whether it's the police nor the army. We know that they're getting the final authority from ZANU-PF and from Mr. Mnangagwa himself. And that is the crisis. It doesn't matter who's got the gun. The question is that somebody has given the instruction to shoot. And these people who were in police uniform shot at us. And after they started retreating, we followed them. And we are positive that they went into a police camp. But we do know that there is a very thin line between the police and the military these days. It looks as though they just move between those departments as Nairo wants them to.
Did you make any police report?
We have no point or reason to make any police report against the police. In this country, that is not fathomable.
That is Dr. Nkululeko Sibanda, MTC presidential spokesperson. He was speaking to us from Washington, from Harare. So I guess we have got our first guest right now in which we are discussing this issue. And I guess we've got Dr. Nkululeko Sibanda as well. Dr. Sibanda, welcome to the program.
Thank you for having me. Good evening.
Good evening, sir. So tell us a bit about, you know, what actually transpired in Marondera, and just in brief, 1 minute, and then we'll go into other issues.
Well, look, what happened in Marondera is that we were attacked by state agents masquerading as police officers. We've established as of today that the police officer who was, in fact, firing live ammunition would be Inspector Jokonya, and I think that we just want to make sure that we've got the identity correct, and that in that case we can just file his name and wait for him to one day explain why he was firing live ammunition at a crowd of people who were simply planting trees. I mean, the fact that we now have a name is certainly very comforting in the sense that then we may, in fact, have answers for this question.
Aha, vasibanda mukati tsananguriro kuti zvii zvakaitika kumarondera nezuro.
Zvakaitika ndezvekuti pana mamapurisa akauya, vanhu vanga vakapfeka mayuniform emapurisa, vakati vachingodzika motikari vakatanga kupfuura vanhu vachishandisa mabara, vakakwanda zvematie gas vakazoshandisa anonzi aya marabba bullets. Mapurisa aya haana kumbobvira ataura nesu kana kutibudza kuti chii chavaida. Naizvozvo tinoda kuti tinyatsozivisisa kuti vakazviitirei zvavaita. Saka musoro wezuva resenhasi tasera vakomana vedu veintelligence vachiedza kutsvaga kuti ko vacho ivo vakauya vaiva mapurisa here kana kuti vaiva vanani. Tava nechokwadi kuti vanhu ava vakabva nekupolice station uye pakati pavo paiva nemapurisa anoincluda police inspector anga mevanhu ivavo anova ndiye aiva aishandisa puti yaiva yaibudisa mabasa.
Munoona kunge izvi zvinorevei tichitarira kuti nguva yapfuura takaona mapurisa zvakare vachirova vamwe vatsigiri venyu pamuzinda wenyu weMorgan Tsvangirai House muHarare. Zvinorevei kubato renyu reMDC?
Zvinoreva chinhu chimwe chete, kuti pane zviri kurongwa nezanu zvekuti havasi kuda kuti Zimbabwe ichiita rimwe bato rezvematengerwo enyika. Vava kuda kuti vaite one party state. Tinoti isu izvozvo hazvise zvakaita, vachatadza. Vanofanirwa kuziva kuti vachiri kushanda naMugabe. Paya makore mazhinji apera aya vakazviedza zvikaramba. Handizive kuti ivo vanofunga kuti gore rino zvichaita here. Vakapedza kuuraya vanhu kusvika 20,000 vachida kuenda kuita one party state yavo ikaramba kuita. Hamene kuti vakuda kudzokera ikoko kuti zviite sei.
Ivo mapurisa vachitaura nenhepfenyuro yeStudio 7 vari kuti ivo vakange vari kuda kuputisa yatingati yetie gasi kana kuti uchi hutsi hunokachidza. Pane hutsi here wamakaona ipapa kana zvakafamba sei?
Vakakanda hutsi chaizvo hunonzi tie gasi nechirungu, uyezve vakashandisa mabara erabha anonzi marabha bullets. Vakazoshandisa mabara anotouraya chayo esimbaya. Tinoziva kuti vakazvishandisa zvese izvi sei. Ndinoziva nekuti tine vanhu vakakuvadzwa nemabara anonzi marabha bullets, tikaona kuti kukuvara uku ndiko rabha bullet. Kuti vakakanda tie gasi, takaona katie gasi ichisimuka, imwe yakatorova mumwe munhu wanga ari padhuze nesu ipapo. Kuti tinoziva sei kuti vakashandisa mabara atinoti live ammunition. Live ammunition yaindorova kumadziro ko. Painosvika ichirova kumadziro kunoita chimoto, kunoita kaspark, nenyaya yekuti isimbikaiya. Ndo mazivira atinoita iwayo kuti vakashandisa zvombo zvakaita seizvozvo. Tinoziva zve kuti vanga vaine maAK-47 very big rifles, nekuti vanga vaine imbwa dzinototyisa chaizvo. Vanga vauya kuzoita hondo vanhu ava. asi vakawana kuti vana vemdc vanga vasingade zvehondo vaida zvekunyarara takango vasiya vachipengereka nezvavanga vachiita izvozvo.
Pane vakakuvara here apa?
Sala.
Pane vakakuvara here pachiitiko chenyu?
Varipo vakakuvara, takaita vanhu panguva iyoyo tichitiza ipapo tichigadzira tione kuti hapana kuzopfurwa kwevanhu. Pane vatakanhonga vana vatakakumbira kuti tazosvika kumahofisi kwedu tikakumbira kuti meya wemarondera agovatarisa waona kuti vanobatsirwa kumahospitals ikoko kumaclinics avo. Saka hatina nenguva yatakazobva tatisati taverenga kuti vamwe vaiko here vamwe vakazonhongwa kubva ikoko kuclinic. Ndaudzwa nhasi kuti pane vamwe vakatopinda muclinic imomo straight away.
Aiwa, tinotenda Kibs.
Yes, xa lubambe konapo usipanda siyabuya kuwe sesithathe umama secingweni lapha kuthiwa nguSera Moyo. Mamoyo, kunjani mama? Hallo, Sera Moyo, sakubona? I'm told the phone is cut. So what is speaking kubaba Sipanda? So baba Sipanda, wena ngokubona kwakho konoko kwenziwa ngamapolisa kambe sokubuyela lokho kudala kwakuthiwa i-one party state yini kwakufunwa ngwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe.
Nxa ngisiza kahle ngibone ngani mina kusegcekeni kuZulu weZimbabwe ukuthi izenzo zikamnumzana uMnangagwa kazehlukanga kangako kule zenzo zikaMgabe. Kuye kwaba khona umlaleli obekhona khonapha ku-Studio 7 emini othena umahluko nje khona ukuthi uMgabe ubebulala abantu.
Ifoni yakho sikheleza. Yeah, ifoni yakho ikhelezile mijana. Sicela uphinde kona ungahambi. Ungahamba-hambi. Yeah, phinda kancane. Yeah, kungani ucingo lukaSipanda kumbe ungene endaweni enjani. Sizabuya kuwe Sipanda ngamafitshane khona ngapho lapho khona xa usizwa. So what you were saying is that it seems as if the only difference between Mugabe and Mr. Mnangagwa is that people were being abducted at night during the Mugabe era. But now they're just being tormented.
In daylight.
Every day.
Mm-hmm.
In morning, afternoon, and at night. Yeah.
I want to get him, but chingamidza vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tinokutenda izwa nezwa munouya pano muchinyora mafungiro enyu. Mazemani Moyo ari kuti I'm watching you. I'm here in Zvishavane. Tipei number timbofona tinzwe kuti kwakadi kuzvishavane. Top fan yedu Tapiwa Manokora kuti I'm watching you from Johannesburg ku South Africa. Ndobva vatipa number dzavo. Matinotenda mabva matipa ne code number yenyu. Simbarashe mbofana hanzi ko kana zvinhu zvakanaka ndege dzarambidzirwei kufamba nhasi. Hanzi China, hanzi manenji achifambisi asi chinosvika chete. Saka Gibbs, there is someone who's asking here that if things are okay, why is it that no planes were flying out of Harare today? So
there was a no-fly zone, eh?
Apparently, from what our listener here is saying, so we will look back and see and then come back and advise you accordingly. Samson Tapera Makuwaza, I'm watching you from Gaborone in Botswana. John Banda, avatipa number zake, vakaisa code number zavo tinotenda. Tabitha Manyoni, top fan yedu, aisa number zake, ne code. Thank you so much. Kudzai Mhlanga hanzi maswera seiko sisimavhi panorwadza ipapo. Here Mr. Simanda is back.
Yes, Panda, phone yakho ingani kutekile sibili. So besikhuluma ngokuthi kambe sokubuyela yini kulokana kwakufunwa uMoyi uRobert Mugabe kuthiwa i-one party state.
Ngibone ngani kuzanywa lokho kodwa kungani bafuna kwehluka nembijala ngendaba yokuthi nxa sikhangela kahle kahle izenzo zikalowo hulumente ezokuthi bafuna ukuphinda ngokuqhamba amanga kumbe singathi ngokungakhuluma iqiniso besithi bona bayenzile ukuthi babuya bazotshaya abantu babulala abantu bese sisuka baphana bathi asitshayanga abantu thina. Mtani ukwenza kwabo lokhu kutshengisa ukuthi bafuna ukwenza lokho okuthiwa yi-competitive dictatorship or competitive authoritarianism. Bayakwazi ukuthi i-one party state ngeke iphumelele iyavele isolwe nguZulukazi. So bafuna ukwenza ukuthi benze ngani kulokho kule opposition kodwa bengayivumeli ukuthi isebenze elizweni. Khonokho kwenza ukuthi kukhanye ngani bavumele i-competition kodwa kumbe ukuncintisana kodwa bengakuvumeli ngendlela yenza ukuthi umncintiswano wakhona ube ngomuhle. So kabasoze basukume ngelinye ilanga bathi hayi, i-MDC kayisavunyelwa ukuba khona elizweni kodwa bazakwenza khona ukuba kwenzayo ukuthi iMDC kayivunyelwa uwenze imhlangano kumbe bathathe leimpahla zeMDC khona ukuba bazama ukwenza besebenzisa ama-court kubayenza ukuthi kube lokulwisana kwe-MDC khona ukuba kwenzayo besebenzisa unkosikazi Thokozani Khuphe lama-court.
Ye, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho silo muntu ecingweni.
Hello, caller. Hello, caller. And this is the caller we report, I think. Crew and ini Franco Maposa talent mchemu anzitete mriseiko nyasha aruti call me ndo vaisa number zaka minuti Gibbs plus 33 ndi kupi
hey utritilo ya
it will be interesting but it says kukufonera hii mudzi nyasha talent mchemu anzi Zano PF ndo basa rekuda kuuraya chete tenge tineve Zano PF pana panditi Gibbs sakava mirira Jane Mukwereza aruti I'm following you Robert Chaka Katsande anzi please and phone nerei mose ya zvokuita tipei namba makaisa zvakare makode namba zenyu tigokufonerai mupinde muchirongwa
ye uAsamalinga uti ncela limfonele kuna manje ngise Botswana kuzobuya nosikumbuzo moyo uti hayi ngise ngwele South Africa ngibukele ngise Johannesburg imfonelani phela sihlobo zami ubongani talent mabula la uti ngibukele ngise South Africa nazi nombolo zami uhle wazithi book konapho ke ebandla kuzobuya ke uSikhumbuzo Mlalazi uti bandla likachamisa lidwa ngoba lolaka olwethusayo God help Zimbabwe unasisa Dube uti lichona njani basakazi sichone kahle ke nesisa singazi wena lapho khona khona ngapho uPrecious Nyembezi Masuku uti lichona njani emsakazweni Dube khona ngapho sisonke lati silalele siyabonga kakhulu kulikini lonke elingenayo kuhlelo lo Elmata Mathekela la uti Dube linjani khona phe emsakazweni asikahle futhi lo Robert Spanda uti ya kunzima kakhulu ngibukele lami ngisethembisa konapha ke kule South Africa kuzobuya usakhile line la uti ngona Dube umpande yamadoda Mathema uti lami yaphila ngikonapha sibili kubuye njalo lo Diesel Dube uti la ukhona so Diesel singazi ukuthi konapha USA kumbe wenye indawo kuzobuya ke u Robert Spanda uti good evening studio 7 how are you the two of you siyabonga kakhulu ke konapho ke Robert singazi ke kumbe kutwa kulo muntu ecingweni mabulas
rigaitende kune mtu Tabitha sister Tabitha makadiko
mushe muriseiko
aiwa tiri wadita uraitinzwe
ani na munhu ndinotanga nekukurudzira munangagwa first
tauraitinzwe tauraita katerera
nina angu dati unamunangago kana chindi imbu wakana watu wangu wawa wano tigira wa chindi imbu ndi chukutidai wa mbosiana ni kufa mbo chiti kwese kwa emba MDC wachitira wachirova asisi zonu waka nyika isho wari kuitesu esu zonu wari kutambura mnyika batiwa wari business kwa mbo chirova wani MDC anachamisa wacho nwango wanutewe rachamisa wachungu fambo wachirova asisi zonu waka nyika kwa mbosiana nazo first wambo tanga waka nyika first wo gadro zonu zirukunieta mnyika mno mnyika ni zonu zaka wanda zirukunieta spereki jini zonu zaifa natanga watari kano chizita zoku zorwa zozo ya mashure bati taga zirisa zonu zirukunieta dao zirukunieta mnyika nukuti aya zinjaka wana zirukunieta bati wamnimo gari ngwengu wakata sa soropa na chamisa soropa na chamisa asisirzo zindawake nyika za wako ita warumawa asitombo fadzi nungo yoma prisa jwanto zizio chozo kuti nyika mnyika mnumaka oma kuno kwa ndono gara tema akuna mshika shiko kato ngono mprisa kato mira ando mzimisa pindi kana mchiloto pina mkovu nangu minoto badra maragu na mpulisa nupina mkovu masino badra maragu iwa noto chakubana wakuto chakubana mka singa iti wari kuto zizi especially kwa ndo gara kwa ndo zizi kuzi kune ma police station 3 arguno kwa ndo zizi kwa ndo zizi kwa ndo zizi pina masino badra but yo mamu nunga kwa ndo wakuru zizi dema sena na zizi kwa mamu chi nisana nukutera na miputis ajiwa kenyika ina nungo gadi zizi mshipatara wo gadi zizi mafio wo gadi zizi mchipafu gatherings kana vazototanga zvefights aiwa tinozoti kana vakarwa ngavarwe ndedze mudanga isusu edu tinoti akaguta kwaza pazvi habana zvati zvoti kuti vakazototera chamisa chimupfuura nepfuura chishedza imbwa vachita sei isusu vamwe zviri kuti vakei chero vakamuuraya chamisa wacho tinowanei isu ruzhinji tisu tinovato kuti vave nhasi purezidendi tisu vanhu vationoramba chingotenderedzana nemwe munhu nyika ko imoni vanoti vanonamata ngawani imba vanozvitononamata every friday vachiti kune maprayers vanozvitononamata kwese vachitoda kumira pana mwari vachimira pane zvinhu zvakaipa kungovawo nemunhu angoriwo netsitsi ungosiyana nemumwe munhu pamwe chamisa chanozvitengerawo yavangomusiya ivo varadza ubaba hwo munhu mukuru sereke but vari kuramba kuve munhu mukuru vachifurirana vanhu vevahombe sereke vanoziva life vakakura kugara but vari kuramba mwana mudiki anodzorwa kana achinge atadza kuti zvauri kuita hazvisirizvo but havasikukonsa sake tichadzorwa naniko nevana baba vacho chiti fambei ruafambe muchimupfuura nepfuti tichadzorwa nani remangwana redu ingi kuti please tinzveiwo vana vedu vashandiwo mwana anenge akapedza chipo 2014 haziwo kushanda unotongomutengera panoti pedzi panoti airtime panoti chii but vanhu vakuru vachifunga kungorova vana pese patongochiti rakadoka nhasi tinomubatira papi mangwana tinomubatira papi zvii zvinotirwadza seri kuti saka vana vachazoshanda rini kana vakuru vachigara vachiriwo vana odai.
Aiwa, mashoko akanaka chaizvo. Tinokutendai Sister Betha, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tirikurwadziwa tete mavhe nezanupiefu.
Vapinda manyoni vamwe vachera.
Izvozvi kana ukatokwira kombi mutaoni uri kutotya mapurisa anenge akazara mutaoni ukangokwira mukombi vanobva vauya vachimudzingirira kombi yavonesange muchanoroverawo mabuilding etaoni saka Zimbabwe ichagarika yaakutorwadza nechinhu chinonzi zano asi ndoda kuvaudza chinhu hwani mazvoti vakaramba vachidaroka kuhwina kwacho hapana vacharamba vachingobira because vanhu pavanoonana kana mukangopinda mukombi munhu wese ari kungoti izi zano hatisaida saka ivo kana vakadzingirirana nachamisa ruzhinji ndoruri kunyanya rwadziwa chinonzi rega chiri mumwoyo chimaoko kwete mumwoyo vanhu vazhinji havachadiza mtiremavhi zviri kuno kumusha vanhu vari kurwadziwa because amunangagwa ndo vakatanga kukwidza kuti zvinhu zvitange kukwira kuti hwani ndeamunangagwa vakatanga kukwidza fuel ndo pakangotanga kukwira zvinhu zvese kusvikana nhasi hazvichagadzirika handi muri kuona vakangoya nekuparadza vakangoya nekuputsa ZANU-PF haina chaichatombotaura kana achaya ipapo wacho haana chaachatudza because hamunangagwa ndo vakatanga nekukwidza zvikanzikana iwo warwadziwa nekukwidzawo kwati kuita mapurize dzikisa bhurugwa rako zorikwidzawo kana raakudonha munhu mukuru iye aitaura zvinhu zvakadaro pamberi pevanhu tokurwadziwa mufunge hazvina kana kutombonaka.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai vana manyoni. Aiwa, mabva mauya muri vaviri, tinotenda chaizvo. Musanete, dzokai zvakane mangwana, tirambe tichikurukura nyaya idzi.
Silo munye muntu lapha ke uti anonymous. So uti ucele kuti singavezi igama lakhe. Anonymous kunjani ngona becinga?
Hayi, ngikhona ngimfana.
Ye, akutshela abantu ukuthi indaba sethuka nxa ukuthi singavezi igama lakho. Kuyini okwethu sayo?
Senilizwe lapho sizadlule khona sesiphinduke safana nezinja.
Sicela ukuthi ukhiphe iphone
sokudabanikazi.
Yes, sicela ukhiphe iphone ku speaker phone. Uyifake endlebeni. Sizwe ngazani isinika ongani uyifaka ku speaker phone. Ifake endlebeni ba. Yeah, ifake endlebeni.
Ngikunamina
ngani sisakudonga manje. Hayi, usukachana. Anonymous usukachana kakhulu. Sondele phoneini baba. Sicela usondele kakhulu. Ya khuluma ke.
Ya kukhanya sesithathule wonke amalungelo baba ukuba ngabantu. Ndithi so sesiphongukhangela nje sithi kanti uyenze abanikazi belizwe and then okunye nje sikunanzelelayo ukuthi kukhanya ngani i-democratic space sivaliwe eZimbabwe sokule one party state ngoba nanku phela ncala laba bama-opposition bethi balenhlelo zabo yisiyemaphiliseni belandika imithetho yonke bayazinjelwa kuyaphukhwa njengezinja ilinje abanikazi belizwe sezitikileyile sokuze kusinika umbuzo ukuthi kanti vele ungabe umgaza wayenguye umuntu osithalisa nzimakumbi izandla zakhe lezizwe sezisele zibusa namhlanje sokusishiya sile mcabango enjalo baba kulamanye ama-programs akhona nganasilandile thina njengokwamabhasona labo zukukhulanani ngaba kulamazukukho stores phela ngoba khanyela siyagada siye edolobheni bahawula abantu bakamlimo bashona laphana ama-drivers akhona suka ngo-11 siya kulunch aza eziphendukela ngama-3 namhlanje sikhuluma nje kobulawayo kwamanye amalokishi bekulama-1 kwela mabhasi kuvele kakulanti sikhanya ngani isilandeli umbuzo wakuwo sithi nakungani sisaba siyesaba ngoba vele
kungana hayi siyakuzwa mfowethu siyabonga kakhulu ke ungadinelwa kusasa mnumzana sibongele kakhulu
ngiyabonga kakhulu mafowethu
yeah so what this gentleman is saying is that you know, there is no longer any clear political space for the opposition. So he says now Zimbabwe is back into that one-party state mantra, you know.
Mm-hmm.
So he says the situation is chaotic. Joseph Chuma. Mr. Chuma is a member of the ruling ZANU-PF party. He used to represent Pelindaba Mpopoma in parliament. And right now he's a central committee member of the ruling party. Welcome to the program, Mr. Chuma.
Good evening, how are you?
We are very fine. So, people are saying there is an unfolding political crisis in Zimbabwe as they claim that ZANU-PF is attempting to, you know, create a one-party state. What's your take on this?
I will tell you conclusively that that is imaginary. ZANU-PF has not tried to create a one-party state situation in Zimbabwe at all. We all know that our current president, His Excellency Comrade Edi Mnangagwa, has come up full force with the mantra of re-engagement and with the spirit of Zimbabwe-ness, if I may say so, with a direction to say, let us all create a space for ourselves as Zimbabweans in whatever sphere we are. Hence, you see him engaging almost everybody in Indian Dover to try and execute his duties as the president of Zimbabwe. We have seen him go and reach out to churches, to non-governmental organizations, civics, society groupings. I remember Ian Bulawayo, he came to state as well. He met a different civil organization, including one of the most famous ones, the Hoza one, which was led by some white lady called a gem or something like that, some administration. So all that is in the spirit of trying to bring everybody aboard this whole train of trying to facilitate the economy of Zimbabwe and Zimbabwe's situation from where we were during our former late president's era to this era that we are at now. But unfortunately, we have other people with different agendas who obviously throw spanners into such good works. So for anyone to think that or even imagine a dream that ZANU-PF or the president himself wants to create a one-party state, to me really is far-fetched and unfair, because here is a man who's trying to say, let everyone come, let's all put our hands on the back and make this thing work. He's on record even saying that Chamisa himself has a role to play in this new dispensation. He's more than welcome to come in and contribute, and let's all build a Zimbabwe that we all want. But like I'm saying, there are people who always pull in other directions, and there are people who know that the normalization of this situation will render them practically useless and thrown into the political dustbin, and therefore they will not allow that kind of situation. So they will always try and derail by any means possible any efforts towards the national reconciliation. It does not really matter where you belong to. You might be an NDC member, ZAPU, Mtsakazi, or whatever. But what we're saying is, let's collectively put Zimbabwe first. And that is done through the spirit of saying, Ubuntu, where we're saying, where are we going in Zimbabwe? Where have we gone wrong? Because the solution to all the crises that we have in Zimbabwe here, first and foremost, shall come from within Zimbabwe and from Zimbabwe themselves before we even look outside. We need to help ourselves first. We need to have a better paradigm shift from that polarized mindset that we've had. We've always been on the political gear. And it's time now we disengage that and engage the developmental gear.
Thank you.
Someone to think on the Zimbabwean line, more than political or religious or whatever other line you might want to think from. It becomes then retrogressive to the drive of trying to bring Zimbabwe to where we want it to be.
Thank you, Mr. Chuma. I guess before going to Dr. Nkululeko Sibanda, I think we've got a caller uHebert Moyo. Baba Herbert Moyo kunjani?
Hayi ngiyaphila kunjani?
Siyaphila kakhulu mfowethu. Ye, ubona njani kwenzakala eZimbabwe?
Ya, lapha zeZanzibar PC ehluke, iyayehluleka vele. Khona abasebenzindezela abanye ukuthi bona abafuna ukuthi abanye abantu bayenze into enhle. Bona bafuna ukuthi ibona yibo ababusayo kuphela bafuna ukunyathezela la ukuthi vele bengayenzi ukuthi nizosihambe phambili. Sizohamba phambili kanjani? Izimbabwe ngeke iqhubeke vele iye phambili uma kuye bayenza so.
So manje kumele kwenzweni?
Yena mina ngakho yena ngiyothi uthuma abantu lawo amapolisa namasochetha abethi achaya abantu ezindleleni. Khona manje laba bafanele bahlale phansi bakhulumelane kodwa sethuma amatheya echani khona ngapho usahlaleki vele. Bona basuthe thina sifa ngendlala yabona. Into yokuthi bachaca ukuthi wena ufuna ukwenzani yona izana phefu yena mina ngakakhuluma ukuthi masokunje ukuthiwani njengoba uyathi ufana lo ukuthi ayenze lokhu imihlangano yakhe ekhulumela nabasebenzi bakhe. Kodwa yena ithi afuna ukujarulo lapho umsebenzi wakhe uyenza ukungena umuntu omphazamisayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, siyabonga kakhulu ke baba Herbert Moyo. Ngathina kusasa ba.
Ubuhlungu kakhulu, ubuhlungu yakwazi isithuthele vele ngapha ukuthi hayi nempilo esiyiphila ngapha eSouth Africa vele hayi imnandi.
Hayi, sikuzwile. Yes, sikuzwile baba, sibongile kakhulu. Ungathini nokusasa, he?
Ya, hayi, ngiyabonga.
Usibonga kakhulu enxasa ungakukhululeka uSibanda eMavulas.
Ari ke itimboenda kuna vasibanda vasibanda manzi kwazvanga zviri kutaura vachuma panyaya yenyaya ye one party state vachiti ivo hazvisiri izvo zviri kufungwa nezano PF munoti ine zvavataura izvi.
Aiwa tioti isu mromauza igone nerwizi unongoyambuka chokwadi ndechekuti tuda kuona zvito kana vasingade kuita one party state ngavaite zvinoratidza kuti hazvisiri izvozvo vari kuda nenyaya yekuti mukatarisa mashandiro avo ekuti vari kuti MDC haisi kugona kuita musangano tikangosangana kana kuti vakaona pasvika vachamisa vanhu vanongorohwa vanhu vongopotoita puti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoratidza kuti vanoda kutonga nyika vari voga. Zvinhu zvavanoita zvinova zvinhu zvisina kunaka. Ndanzwa vachuma vachitivo vamunangagwa anova munhu unoda kusanganisa vanhu. Kana muchida kusanganisa vanhu kapasi pano muZimbabwe hamunze munangagwa munotsvaga munhu. Kamunangagwa unozikamwa kuti unorusarura, unozikanwa kuti unoruzha, unozikanwa kuti unouraya, unozi vanhu vakawanda sereke vakafa. Nenyaya yeutungamiri hwake, ane nyaya dzake dzekuDRC, nyaya dzake dzekuti waiva nezvekuita nezvakaitika kuna Chiatswa, une nyaya dzemaelections a2008 ekuti pakafiwa zvikurusa, une nyaya dzake dzemurambatsvina dzakadzipere, uye dzese dzake ndedzekuti panoita rufu, vanhu vanopera nekufa. Saka handifunge kuti ndo munhu wamungati uyu unoda kusanganisa vana venyika kuti vaendere mberi. Tavonazve kuti izvezvi vava nemakore maviri uchinzi ndiye unotonga nyika. Chionai kuti kubva pakuurayiwa kwakaita vanhu tasvika pachinhanho chechipiri chekuti chero ikonomi chaivo vari kupunza nepakati hapana chiri kusara chakamira. Reserve Bank yatova bhengi yematsotsi yekuti inenge ichibira vanhu mari dzichiendeswa kunana dzichiendeswa kushamwari dzavo vamunangagwa. Saka ndo pane nyaya inonetsa ipapo kuti hapana chavabata chinobuda chakachena, uye chinogona kuti tikachiita chinodadisa, chinongoita zvese zvinongopunzika kana vamunangagwa vangosvika ipapo.
Maybe tisatatora macolors. Mr. Chuma, please just give us your take in 10 seconds. Tisatatora macolors edu.
Vasivanda ndikwanza vachitaura chaizvo ati zvese zvaari kutaura zvidambudziko riripo ratinaro sevana veZimbabwe tinofarira chaizvo kutaura zvinhu zvokufungidzira noti zvinhu zvine uombo because right now zvava kutaura zvese izvi vamunangagwa vanga vasiri president inoaziva tese vangari mushakabvu waRobert Gabriel Mugabe. Vamunangagwa pakatama angangori minista akazoita vice president manje apana 2014 saka unozopomera munhu akadaro mhosva sei zvinofanana nekuNDC ikoko ndichakavatsakira ndivanga vari president webato ravo vachamisa vasati vatomhosvika padhuze vakazoiswa padhuze navatsvangirai just towards this death asi zvatoziva zviri pachena tinoziva kuti vachamisa vakabvuta chinhu vakachitorera maitokozani kupe tinoziva futi kuti vachamisa vakaramba constitution yavo yendc kuti inyatoteedzera vakatora chigaro chiya chiya outside the details of their own constitution and yet they are called a democratic party ndozvatinoziva zviri pachena izvozvo but zvese zvakutaura abati vamunangagwa is just hearsay yet there was somebody who was in the driving seat then why tisingati kublema tisingaublema munhu angari hwindi drive aripo asi kana mota yaite mhini imean ikapita tsaona takuda kublema hwindi toblema hwindi sei iye munhu angachikombera chidrive tichinziva kuti ndeuyu azvishandike kudaro but chandikutaura ini ndechekuti ngatidzora nei tese titsvage nzira inozotibudisa mberi uku haikona kuti isusu toda kuita mapolitical players ari above the law hazviiti uko tiri kupirisa kuti tioda kuteedzera mitemo rule of law asi kana rule of law yacho yauya hatichada kuiteedzera vanawo maMPs kuparliament mopu yakaenda through parliament anditika and kana tinoziva tese kuti at the end of the day majority rules whether the minority might be right or wrong or whichever way but the majority in that instant rules kana chinhu changa mutemo whether unochiifarira kana achifarira takuteedzera mutemo wacho kai ndiyoka rule of law yacho kaiyo ndiyo constitutionality yacho kaiyoyo manje iwewo kadawo kuzoita udimbi ndoga wekutoti ndakutoita zvinhu zvangu ndega inini zvofamba sei like wezengataisa nyaya dzemavhiolence ari kuitika mapolice budelia ari kuitika most of the time kunotangwa vanhu vachitombonyengeregwa vachimbokumbigwa and then ivo ndio vanowanzotanga votanga kuchiataka mapurisa aya saka iye nochiona kuti mapurisa aya anoya akabata mazva here at times they are also human they end up making mistakes and errors that they're not supposed to do like I have always said we will not condone brutality from whatever force or from whatever angle but zvino zvino vativongorai kuti zvabva nekupi like I said kuti inini zvino zvino handizive but chandakaona ivhidhiyo yekuharvest house vasivanda chaivo vachikumbidza chaizvo na assembly commission yanga iripo paya kuti aiwa wangu daivaudza vanhu vako ava kuti vanogona kupinda mukati ngavapinde kana kwazara chikumbirai ava vasara panze kuti vaita sei vachiita dispatch vaende kudzimba dzavo havo kuita kuti inini muite carry on nezvamuri kuita mukati uko vanga vasina kurambidzwa saka dai vavangoita kudaro chete chinhu chavo chaifamba zvakanaka kusina kana mhirizhonga asi ivo nekuda kuti vakuda kuita a law unto themselves ndo panozogumisira kwaitika zvinhu zvakadaro izvozvo hatizvikurudzireba asi tinogara chingoti tarisa where it came from tarisa example yajanuary yaya muno mubhe wayo kwakauraya
vachuma regai timbokubatai muromo ipapo apo hallo vachuma
vakutochema
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora macolors gibs
ye kulo Felix Nkosi yabolova umenziwa ye mfowethu kunjani hayi siyaphila kakhulu menziwa akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokwenzakala kwele Zimbabwe
hayi baba kunzima lento eyenzakala ekhaya lana uyabona abantu bayafisha ukuba bahlale ekhaya kodwa ngesimo esikhona ebenefisa ukuba babuyele ekhaya abantu nabantu abakwanye manje kodwa le nto eyenzakala njengamanje bebecabangela ukuthi kuzoba ngcono ngesikhathi kungena umnanga wokuphathi ngathi into ziba wese manje uyabona so impilo ekhona vele yona hayi into ziyadula uyabona i-cost of living is too high so into okwenzakala ngakhona akunasombululo akukho okungathi kuyashintsha into ziqhubeka zisiba nzima empilweni ngazulu
ye kwenoku ukuthi okunywa ngabanye abantu abathi kungani ibandla lezanu p f lifuna ukuthi libuswe lilodwa nje libe lodwa eZimbabwe loko kuthiwa i-one party state i-opposition ilahlelwe katshana awuboni njalo kuhamba njani khonapho
kusobala vele ngendlela abantu abathuthelwa ngakhona abadala ngakhona ngesikhathi uma batshengisela ngoba namangize ngithi ngiyabheka inkululeko ayikho abantu abakhululekile ngoba masikhuluma ngokuthi uzokhululekile sikhuluma ngendaba yokuthi amalungelo abantu ahlonishwe. Ma ungavunyelwa ukuthi utshengisele ma kukhona okungakho ukubona kungahambi kahle usuba ngumuntu oshaywayo. Ngezinye izinto lezi esithima sesikhuluma ngendaba yama-election bese zingenela ngoba yokwethula ilungelo labantu. Ngoba umuntu ma ukuthi kukhona angacelisekile le ngakho kufanele ukuba atshengisele. Ma sengasavunyelwa ukuba atshengisele kusho ukuthi-ke ukuphatha vele khona akusekho ngendlela.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke.
Okuyikho kubangela ukubana iy'jeziso zomnotho ngoba namazwe la abheke ilizwe lase-America nalo libheke ukuba abantu baphathwa baphiliswa kanjani.
Hayi, siyakuzwa mfowethu, sibonge kakhulu ungadinwa nakusasa Felix Menziwa. Inkosi ibe lawe baba.
Ngiyabonga baba. Hayi, indlela okungakhona hayi ngathi manje sekuba nzima ukuba uzulu akhona ukuphila ezweni ngoba indlela aphethe ngakhona ayikho kahle baba.
Hayi, siyaba kakhulu ke, singaquma kucingo. Siyabonga kakhulu ke, kodwa ke besimzwa lapho uyakhuluma uFelix Nkosi Yabolova Menziwa. Who's saying that, you know, the situation
maybe before
is
you go
now,
there, there's another
okay,
caller waiting.
Just, let's
just take them because their calls are dropping. Then we'll come back and discuss. Hello, caller. Hello, caller. Mkoma Morris.
Muko,
hey, hello. Taura ye nyutinzwe. Taura ne mimuru kupi.
Hello.
Hello, taura ye tinzwe.
Ya ini ndoda kutora zviri kuitika munyika hurumende mapikisirano ari kuita nemapato ari kupikisa
apa
inini pfungwa dzangu ndinoti hurumende dei aikwanisa kuti igadzirise nyika isiyane nezvekupikisana nemapato nekuti izvi zvakubuda pachena kuti mapurisa ndezanopfifa asiri penyika sezvo mapurisa ndiwo anotenderwa kuti aone mutemo munyika uye aone kukwanisa kumirira vanhu but iro ndo ari kutoshungurudza vanhu.
Saka muri kuti poitwa sei semaonero enyu
apa ini sekuona kwangu ndinoti dai vamunangagwa vaibvuma kutaurirana navachamisa vogara pasi vonasa kutaurirana vari vaviri vonzwanana nekuti vachamisa vari kuti handisi kuramba kuti vawaiti taurirani. Saka apa manje zviri kuitika apa ngezvekuti ai mapurisa aya ari kushungurudza vanhu asi takuzvitarisisa isusu ka kutaura kuti ari kutumwa nehurumende iripo iri kutungamirira Zimbabwe.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo mukoma.
Zvakanaka
baba, imuve nezuva rakanaka. What was the caller saying?
Now, before that, Precious Dube is saying, Uchuma, bakithi, usitshelini zinto esingazaziyo. Uzobuya ke umehluli zita, Mox uTumnangagwa and his ZANU-PF government, actually, and his ZANU-PF party, rigged elections, and that's why things are not coming into order. You can rig elections and not the economy. Uzobuya nje uGift Bunny, la uti nkona kona pa Baba Dube. Utavisani Ncube, la uti everyone, obuya lapha ebambe ibhethu leZANU-PF ubuyeze sikambela manga so sesidinwe ngakho lokho. Then kuzobuya ke uMenzi, what Felix was saying is that you know, people believed that if Mnangagwa came in things were going to be better than under president then president Robert Mugabe. So he says people are not allowed to protest in public, so what are they supposed to do? So now let's cross over to Dr. Nkululeko Sibanda. Dr. Sibanda, just briefly, so to sum up here, what's the way forward for Zimbabwe? And is the country going to go the one-party state way?
Look, let us disabuse these guys on the other side. Let us disabuse Mr. Chumar of the terrible affliction. It's like you know, it's like a pigeon that he has. You know, anawana region, vanhu ava you know, they have a serious affliction. It's epileptic. It's you know, the proportions are difficult to imagine. It boggles the mind. They have this belief that police officers that are sent by ZANU-PF are alone to themselves. The stupidity of thinking that a police officer can come around into my private space and order me to do certain things is something that belongs to the 10th century. And these people have to somehow wake up out of that era and come and live in our time. Police officers are not law unto themselves. Parliament is not law unto itself. Parliament has to follow the constitution. LOMA is an unconstitutional law because it takes away rights that are guaranteed and given by the constitution. And we cannot allow this Stone Age mentality to be sent around in our country by people who somehow believe that they've got a story of the fact that a police officer came to my workplace and said that people have to go inside. Those people were standing on the street. If I'm standing on the street, you know what? You have the rights on the streets. It's first come, first serve. You can't come onto the street and say, oh, yeah, because I wanted to walk here and you're already on this street, you are infringing on my rights. To hell with that mentality of the first of the Stone Age era. We have to get into our normal era. If a demonstrator has occupied space on the street first, that demonstrator has that right to do so by constitution and by all means necessary. ZANU-PF cannot try to force our people to believe in this rugged way of thinking. That is, oh, yeah, we can come here and decide that now you've got to move so that somebody else can step on the same space you're on the street. That is stupidity, to be honest with you. And we should not allow our country to be run on the basis of such silliness. And it's very painful when you hear people trying to deal with our laws and our society, talking about the matter of people. How do you talk to someone? Honestly, how do we talk to someone who says that he thinks that Mnangagwa is justified to kill people simply because he believes that President Chamisa took over power from Kupe? The fact of the matter is that President Chamisa has never carried a gun and forced anybody to support them. President Chamisa is not taking away food from old women and young children so that they support him. It is Mnangagwa who does that. Let us not equate things that are not the same and make sure that they're the same. And Zimbabweans, I'm quite sure, and you heard all your callers, Zimbabweans are very clear about this issue. They're very clear about this madness that we have in this country. They're very clear about the inability that Mnangagwa represents, the destruction to our country that he has, and you'll be judged like that in the future. And people like Chuma must jump out of the ship while they still can.
Thank you, Dr. Sbanda.
In the very same way.
Dr. Sbanda, thank you very much. Mr. Chuma, just a quick reaction to what Dr. Sbanda is saying. Very brief.
It gives me goosebumps. I'm goosebumps to realize that we have an opposition with leadership with such mentality. Honestly, where are we going to go to as a people? Facts are facts and they are there. You cannot go on the street and want to claim a right, because you must remember that when they went to that street, there were people already conducting their business as normal. And so now they want to come and superimpose their own rights upon other people's rights. That's what I said. It is wrong. The police made it clear that if you go inside Harvey's house, nobody is going to be disturbing you there because that's your private space. But in the streets, it's a place for everybody, whether ZANU-PF or NDC. Everyone wants to do whatever they want to do. Let them do what they want to do there, not to come and infringe their rights because you think that you've got super rights. No, it can't be like that. So, really, leaders must lead by example and show that they are mature enough to handle issues. But with this kind of caliber of leaders there, I can tell you that Zimbabwe is going to go to the dog, definitely. We are not in a correct space right now, yes. But that space can only be corrected if we all have a proper mindset that wants to drive towards the correctness of that kind of space. But now, when we want to be really progressive and think that our rights are more superior than other people's rights, then we're not getting anywhere at all. Nobody condones the killing of anyone. Nobody condones the beating up of anybody. Nobody does that. Any sane person will definitely tell that it is wrong. But what you are saying is, do not keep on pushing your luck. You know, this reminds me of old Ben then when you probably be having a sort of a fight with your missus, and you're like, you transport, one just go by club, and then you are going to hear this
yes.
that are going to come out of there. But here's the person who was busy pushing him to do the same thing. So these are the kind of people that we have. Why don't we simply follow the constitution, that's the rule that's there? And if you've got queries and qualms about whatever rule is there,
Thank you, Mr. Chum.
That party is full of lawyers. They should know that before anybody else.
Thank you very much.
The Concord and challenge these laws and things are done properly. But while the laws are there, let's respect them and follow them. That is what we call the rule of law. That is what we call constitutionalism. Simple and clear.
Thank you.
Aiwari Gaitimbo, Toram Tereri. Hello, caller.
Yeah, hello, Mufara.
Aiwari Tinofara. Tukutora nani uyeje muri kupi?
Mufara na Pastor Bandara pa Lemon Chiu pa Tintina.
Taura itinzwi.
Ya, zvinoona zvinoitika munyika yedu zvinhu zvinokwirisa ende zvinhu zvinoratidza kuti seZimbabwe tiri kure kwakanyanya kuti tikwanise kuva neupfungi hunoita kuti nyika iendewe mberi.
Sei muri kudaro?
Ya, for example, zvakaitika kuna Chamisa. Zvinhu zvinoratidza kuti mapurisa hatichina mapurisa munyika tave neyuti. ZANU-PF iri kushanda yakapfeka mbatya dzemapurisa kuti pose panoungana MDC hazvibvumirwi asi ZANU-PF vanoungana votoita nemhirishonga nemhirishonga asi kana yave MDC panenge pakangozara mapurisa nemapurisa vacho kuti hatizivi kuti dzinenge dzibei pasina kana vehondo ende dzinoguma dzaakupfuura saka kureva kuti Zimbabwe ichiri kuda Mwari kuti igone kuenderera mberi nekuti tikatarisa vemakereke vacho havachisiri vakutova masahwira ezanupf yatinoziva kuti vanhu vakapfurwa vakafa rupa rikateuka mazuva apfuura aya asi vemakereke pane kuti vanamatire mvura isina kunaya vanotoswera vari kustate house vachitaura kuti tinoda kuti tinamatire nyika nyika pairi iko zvino izvi iri panguva yakaoma ende kana pasina kuchengetedza kodzero dzevanopikisa havangagoni kuti vachengetedze kodzero dzevana vezimbabwe nekuti vanopikisa vatorivo vana vezimbabwe ende hazvigoni kuti vataure mashoko ekuti MDC inotengesa nyika iyo tichiona kuti MDC inotungamirirwa naChamisa mwana wemuzimbabwe vana diki vana vemuzimbabwe tinobva vachitaura mashoko ekuvacriticisa kuti vari kuda kutengesa nyika vari kuda kuita sei zvinoitika zviya zviya zvinoratidza kuti tichiri kure nekubuda muutongi hweudzvinyiri.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai. Ndimi mava kola wedu wekupedzisira, muve nezuva rakanaka.
Kana nemiwo moenderera mberi muchitipa nhau dzechokwadi idzi.
Aiwa, ndo basa redu. Tosangana zvakare mangwana. Dzokai pachirongwa tionesane. Aiwa, thank you so much. Caller, maybe regaitende kunava Sibanda, mukupedzisira, your last word. Time is not on our side. Unfortunately, we don't have extra time, so just give us your last word.
Look, I think that I implore people in ZANU-PF, I implore Mr. Chuma to imagine. Just imagine yourself one day facing armed men with dogs, with every type of gun, look at death in the eye, and then turn away and start talking the way you're talking. Mnangagwa is not a god. Kanari mwari kuzano, asi mwari kwese kwese. And we will not allow, murugunzwa, we will not allow that this country to be ruled by people that make themselves into god, lo antlo. Mapurisa enyo are not gods either. Havauye vachizo tuda zvokuita kana ndakamira murodhi ndisina kupara mota ndapara. So let's get that out of your head. Exercise yourself of that. Mapurisa have no right to tell me and what they want if it's outside the law. We will disabuse you of that as we are going forward. Rambai zenyu muchifunga zvamatigareyo yeghosti yamunotevera pa internet, but it's not going to happen. Zimbabwe is coming anew.
Thank you so much, Dr. Spanda. 10 seconds, Mr. Chuma. 10 seconds, exactly.
It will be difficult for me to imagine that because I will always be a law-abiding citizen. Whatever the law says, I shall follow to the latter. That is why it is
unnecessary
having meetings because we follow the law.
Thank you, Mr. Chuma.
We are going to have this kind of problem that we have right now. When we began, MPC used to have demonstrations and everything.
Yeah, thank you, Mr. Chuma. Time is out. Sorry, Mr. Chuma. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Dr. Nkululeko Sibanda, MTC presidential spokesperson, and Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member. Goodbye. This is Gibbs Dugan.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, please join me tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi.
as we go on and discuss the issues that are affecting the country. And we also like to thank all those that were streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please go ahead and share the feed so those that were not here today can also watch. Have a good day.